manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukanzi 7, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, asi uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuramba uchiderera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaura kumusangano weAfrican Union uri kupera nhasi nezvechirwere cheCOVID-19. Vaimbova gurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekutengesera vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti kwakafa vanhu gumi nevatatu nechirwere cheCOVID-19. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi munyika huri kuramba uchiderera zvishoma nezvishoma. Mumazuva manomwe adarika kwafa vanhu zana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 213. Asi svondo rapera munguva imwe chete kwainge kwafa vanhu mazana maviri negumi nevapfumbamwe kana kuti 219. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane gumi nevatanhatu kana kuti 1316. Nezuro vanhu zana nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 156 vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vose ava havana nhoroondo yekushanyira dzimwe nyika. Asi uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba uchidzikawo. Mukati memazuva manomwe adarika vanhu churi chimwe chete nemazana maviri negumi nevana kana kuti 1214 vainge vabatwa nechirwere ichi. Asi panguva imwe chete svondo rapera vanhu zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2266 vainge vabatwawo nechirwere ichi munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemana zvine mazana mana nemakumi masere nevanomwe kana kuti 34487. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru makumi maviri nemasere ane mazana matatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 28383. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 238 nezuro. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vanosvika zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi masere nemasere kana kuti 4788. Pavanhu vose vari kurwara ava vanhu vanodarika makumi mapfumbamwe vari muzvipatara zvakasiyana siyana munyika uye vari kurwarisa igumi nevanomwe asi vari panjodzi hurusa kana kuti vari muintensive care unit vatanhatu. Kunyange hazvo zvipatara zveparirenyatwa neRendel zvange zvisina kupa bazi rezveutano uwandu hwevarwere vari muzvipatara izvi. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamirioni matatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 3.6 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe nevana vane mazana maviri nevanomwe kana kuti 94,207. Vapora muAfrica yose vadarika mamirioni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Tichiri panyaya iyi, vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kupeta musangano wavo wemazuva maviri wechimakumi matatu nemana kana kuti 34th session nhasi, uye vari kuzeyawo nyaya yeCOVID-19. Mutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi ndo vavesa chigaro mutsva weAfrican Union, vachitora chigaro chakasiyiwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa neZulu. Vaimbova mutungamiri wehurumende yeChad vaMusa Faki Mahamat vakakunda musarudzo dzekuti vatungamire African Union Commission kwemamwe makore mana musarudzo dzakaitwa neZulu. Dingindira regore rino rakanangana nekuvaka Africa paishandiswa nhaka yemunyika idzi, uye mitambo kana kuti arts, culture and heritage levers for building the Africa we want. Nyangwa azvo pari kutariswa nyaya yehondo dzamuka munyika dzakawanda muAfrica, nyaya yeCOVID-19 ndiyo iri kunyanya kutaurwa nezvayo. Mukuru mbazi rezveutano muAfrica reAfrica Centers for Disease Control vaJohn Kengasong vanoti nyika gumi nenhanhatu dzaratidza chido chekupinda muurongwa wekutengerwa nhomba neAfrican Union pasi pechirongwa chinonzi African Union Vaccine Acquisition Task Team kana kuti AVAT. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kushora zvikuru nyika dzakabudirira nekutenga mishonga yakawandisa yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, dzichisiya Africa nedzimwe nyika dziri kubudirira dzisina nhomba yakakwana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupindawo musangano uyu padandemutande nevamwe, sezvo pari kutyirwa kuti panogona kupararira chirwere cheCOVID-19. Vamunangagwa vakatenda AU nekuronga kutengera dzimwe nyika nhomba.
We also AU the African Bank which will avail financial facilities.
Tinokutenda banga reAfrimex Bank nekutipa rubatsiro rwekutenga nhomba yeCOVID-19. Ndinotendera nawo nepfungwa yekuti tive neurongwa hwakajeka hwekuti kana zvimwe zvirere zvakadai zvauya tozivirira sei, uye tichisimbisa bazi rezveutano reAfrica Center for Disease Control. Tinotsigira danho rekuti seAfrica tivambe makambani edu anogadzira mishonga.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura kure vamwe vatungamiri vemuAfrica neZulu atapuwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekubudiswa kwemashoko. Tichiri panyaya iyi, mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti hurumende yeZimbabwe inofanirawo kubuda pachena kuti nyaya yenhomba yeCOVID-19 yairi kuronga kutenga ichafambiswa sei.
Tinogamuchira zvikuru kuti hurumende yava neurongwa hwekutenga mavaccines eCOVID-19 kuitira kuti veruzhinji vange vachikwanisa kuzobaiwa nhomba yekudzivirira chirwere checoronavirus. Asi zvinenge zvakakoshawo zvikuru kuti hurumende inge ichinyatsotsanangura kune veruzhinji kuti iyo vaccine yavari kuzotenga ichazenge ichitengwa kunyika ipi, uye ichazenge ichitengwa kukambani ipi.
Ko sei izvozvo zvakakosha kuti vanhu vazive?
Sezvo tichiziva kuti kune makambani akawanda vari kugadzira nhomba iyi. Uye zvine zenge zvakakoshawo zvekare kuti veruzhinji vange vachinyatsojekeserwa kuti iyo mari yacho yekutengesa nhomba iyi iri kumbobvepi. Tiri kuiwana here kubva kubhajeti regore ra2021? Tiri kupema here mari ichazokwanisa kunge ichitengeswa nhomba iyi?
Ko kuti nhomba iyi inoshanda sei? Zvakakosha sei kuti hurumende idzidzise vanhu nezvenyaya iyoyo?
Zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti hurumende inge ichinyatsojekesa maringe panhau yesefiti yevaccine ichazenge ichitengwa iyoyi. Panodawo zvekare kuti papiwe dzidziso takanyanyo tarisana ne na uya tikuona ya totanga kare yevamwe vanhu vave kutaura pamusana pezvenhomba mashoko mamwe anoratidza kuti kune vamwe vasiri kunyatso gutsikana kuti nhomba inobatsirei saka kuti veruzhinji vange vachikwanisa kuzobayiwa nhomba iyi vakasununguka vanenge vachida kupiwa dzidziso kubva kuhurumende kuitira kuti vanyatsojekeserwa kuti iyo nhomba inombonyanyobatsirei
Asika handike kutanga vakawanda munyika vachibayiwa nhomba varusike
hongu tinoziva kuti vazhinji vedu takabayiwa nhomba tiri vada vadiki vana vedu vanongobayiwa nhomba kudzivirira zvirwere zvakasiyana siyana asi makare kare kwanga kusina ka social media yakushandiswa pari zvinezvi kufambisa mamwe mashoko dzimwe nguva mazhinji acho asina chokwadi asi kubvisa makuhwa nemakunha kunha ari kuitika iwavo ibasa rehurumende kudzidzisa vanhu kuti nhomba ichazenge ichibatsirei maringe nekudzivirira chirwere checovid-19
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni zana nemashanu kana kuti 105 million Johns Hopkins University muAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi Vafa muAmerica vanodarika zvuru mazana mana zvine makumi matanhatu nemaviri kana kuti 462,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu ane zvuru mazana mapfumbamwe kana kuti 26.9 million pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezvuru mazana matatu kana kuti 2.3 million Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mashanu nemasere ane zvuru mazana masere kana kuti 58.8 million. Vaimbova gurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye vasungwa nemapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekutengesera vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo zvikuru munzvimbo yegoromonzi vachishandisa kambani yavo inonzi Glorious Properties. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatenda kuti amai Kagonye vasungwa. Bazi rinorwisa uori reSpecial Anti-Corruption Unit kana kuti SACU rinoshanda riri muofisi yemutungamiri wenyika rinoti kutanga mwedzi uno vanhu vanga vachitengesera vanhu dzimba zvisiri pamutemo vanosvika makumi maviri nemumwe chete vachaendeswa kumatare vanhu ava vanosanganisirawo vezvematongerwo enyika nevashandi vemumakanzuro mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba
Mashoko ekuti wanhu waitengesa land yekanzuru neyehurumende vari kusungwa mashoko anofanirwa kutifadza chaizvo tinototarisira kuti kana munhu achinge asungwa anga ari land baron ngaaendeswe kumatare edzimhosva umbowo hwacho hwochengetedzwa munhu wosvika pakuti anobatwa kana kusabatwa nemhosva nyaya dzacho dzosvika pakunzi dzapera munhu kana achiripa wanhu waakabira oaripa kana asingagoni opika ndozvinhu zvatiri kutarisira isusu kuti munhu akanzi asungwa nenyaya dzekuba lendi yekanzuru kana yehurumende
Iyo nyaya yekuti vanhu vanoita madiro aJorgina vachipa vanhu pekuvakira zvisiri pamutemo inokonzerawo matambudziko akaita sei?
Matambudziko makuru ari kunyanya kukonzereswa nekuti vanhu vari kungoti ada anotengesa land yekanzuru anotengesa state land ngekuti munzvimbo zhinji dzinofanirwa kunge dzichichengetwa dziri marecreational spaces dzinofanirwa kunge dziine maground emabhora maopen spaces nema wetlands dzawe kungowakwa dzimba izvi zvinoita kuti kufamba kwemvura kukanganisike zvinoita kuti nzvimbo dzinofanirwa kunge dzichishandiswa semabreeders mucommunity mukuita kuti mhepo ifambe dzavharwa nekuda kwedzimba tine nzvimbo dzakati wandei mukati meguta mune dzimba dzakawakwa pamusoro pemapombi emasewage.
Munga pamuinzaniso here ipapo?
Kunzvimbo dzakaita sana Budiriro kuGlenview nekunzvimbo dzakaita sana Glenora kuHighfield kuSt Mary's kuchitungwiza uko kunoita kuti wanhu wanofanirwa kunge wachishandisa masewerage emudzimba dzavo wachiflasha matoilets. Matoilets haachagoni kuflasha nechikonzero chekuti wanhu wakapiwa dzimba achinzi mainfuse. Asi mainfuse aya achiitwa pamusoro pemapombi emasewage nepamusoro pepombi dzemvura.
Zviri kukonzerawo matambudziko akaita sei?
Izvi zvinoita kuti pave nedambudziko rekupararira kwezvirwere zvakaita setyphoid, zvakaita secholera, uye kuti vanhu vemunzvimbo idzodzo havachagoni kushandisa zvimbudzi zvavo.
Ko panyaya yemvura mumaguta umu zviri kufambawo sei nenyaya yekungoti dzimba dziri kuvakwa pese pese?
Pachinzvimbo chekuti maguta edu ange achigona kuwaka dzimba zvakarongeka zvinoita kuti wagonewo kufambidzana nekuwanda kwevanhu nekukura kweinfrastructure yavo. Tiri kuona kuti vanhu vari kungowaka pese pese vari kuita kuti infrastructure yekanzuru yemvura yemasewage iremerwe.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunare muHarare. Amai Ngozi Okonjo Iweala vekuNigeria vari kutarisirwa kuva mudzimai wekutanga uye munhu wekuAfrica wekutanga zvakare kutungamira sangano rezvekutengeserana pasi rose reWorld Trade Organization kana kuti WTO. Izvi zvinotevera kubuda musarudzo kwakaita wavaikwikwidzana naye wekuSouth Korea uye danho rakatorwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden rekutsigira Amai Okonjo Iweala. VaBiden vakati mudzimai uyu ane ruzivo rwakadzama zvinoratidzwa nekumboshanda neWorld Bank uye kuva gurukota rezveupfumi muNigeria. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mukuru wechitendero muIran Ayatollah Ali Khamenei vaudza America nhasi kuti inofanira kutanga yabvisa zvirango zvayakatemera nyika iyi zvose kana ichida kuti nyika iyi imire kugadzira zvombo zvenuclear. Iran inoti iyo ndiyo chete yakazadzikisa chibvumirano chakanyoreranwa muna 2015 pakati payo neAmerica nedzimwe nyika nhatu dzekumawirira. Vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakabuda muchibvumirano ichi vachiti Iran yainge iri kuchikora. Mutungamiri weAmerica mutsva vaJoe Biden vanoti Iran ikadzoka mukutevedzera chibvumirano ichi America ndiyo painozobvisa zvirango izvi. Cameroon inoti vechidiki vakawanda munyika iyi varatidza kuti vari kuda kupinda muchuto kuti varwise vanopfurikidza mwero veBoko Haram. Hurumende yeCameroon inoti pane vanhu vari kuda kupinda muchuto ava patori nevamwe vaimbenge vakapandukira hurumende iyi zvikuru vanobva kumatunhu anotaura chirungu avo vanoti vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe pakati pavo nevanotaura French. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naTalent Madaba wesangano reGirl Child Excel pamwe na Betru Tsunga wesangano reItemba for Girls Trust. Tiri kuziya nyaya yezvekusimudzirwa pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhukadzi munyika. Tichitarisa zviri kuitika muAmerica pasi pehurumende yava Joseph Biden. Pane vanhukadzi vakati wandei vave nezvigaro zvepamusoro-soro muhurumende pamwe nemamwe masangano akazvimirira. Izvi zvinokwanisa kuitika muZimbabwe here? Ngatinzwei maondro amuzvare Madava. Muzvare Madava, ndinomugamuchira muchirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa. Muri kuzvionawo sei zviri kuitika muAmerica?
Maonero angu ndeyekuti pachava nekubatanidzwa kwevanhukadzi nevanhurume. Pachava nekugamuchira kuti vanhukadzi vanokwanisawo kuita zvematongerwo enyika. Uyezve pachashandura maonero epasi rose maererano nekutorwa kwevanhukadzi mune zvekuita nematongerwo enyika.
Munoona kugadzwa kwaAmai Harris semutevedzeri wemutungamiri weAmerica wekutanga wechikadzi kuchikurudzira vanhukadzi kunyanya vechidiki kuZimbabwe kuti vade kupinda muzvigaro zvepamusoro-soro here?
Aiwa ka, kugadzwa kwaAmai Harris kwakatokurudzira vanhukadzi kunyanya vechidiki veisusu vechidiki kubva kuno kuZimbabwe kuti vapindewo pazvigaro zvepamusoro-soro, nekuti unenge uchitoona kuti aiwa ka, kana Amai Harris vakazvikwanisa, saka nesuwo tinokwanisa kuzviitawo sevatungamiriri vechidiki, sevanhukadzi vechidiki vekuno kuZimbabwe.
Aiwa, takunzwai Muzvare Madava. Tinotenda zvikurusa nemaondoro enyu. Regai tipe maitsunga mukana wekuti vatipewo maondoro avo. Maitsunga, nyaya iri mugango mainzwa, tipewo maondoro enyu.
Pasi rese riri kuratidza kuti riri kukurudzira kusimudzirwa kwaitwa munhu wemukadzi, zvakare ari munhu mutema kuAmerica. Kugadzwa kwaKamala Harris semutevedzeri mukuru wenyika yeAmerica kwafadza vanhu vazhinji, nekuti zvaratidza kuti vanhu vari kugamuchira kuti nguva yekutungamirwa nemunhukadzi ari munhu mutema yasvika. Vari kubvuma kuti munhu wemukadzi atungamirire America, zvichiratidza kuti vava kukoshesa vanhukadzi pakutora zvigaro zvinoremekedzwa, zvikuru sei munyaya dzematongerwo enyika. Zviri kubatsirawo kukurudzira mwanasikana kuti hapana chinodzivisa kuti vatorewo zvigaro zvinoremekedzwa kana fundo yacho neunyanzvi hwacho vainazvo. Muenzaniso wakanaka kune nyika dzepasi rose kuti vanhukadzi vanogona kutorawo zvigaro zvinoremekedzwa, vachigonawo kuita basa racho zvakanaka kana mukana wacho vaupiwa.
Aiwa, muri Zimbabwe, mazvinzira ka kubva kuna Betsutsunga naTalent Madava. Vaviri ava vanotungamira masangano akazvimirira anotarisa nyaya dzekurwira kodzero dzevanhukadzi pamwe nevechidiki. Tinovatenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Nemi vateereri, tinokutendai zvikurusa nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei pano panepfenyu reStudio 7 nemusechipiri 8 to 9 p.m. Mure Zimbabwe pachirongwa cheLive Talk The Connection. Anokonekai nemufaro ndinonyu Maikove, Mure Zimbabwe. Tosangana nemusechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vateereri, tasangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tiri kuda kumboteerera kumazwi enyu amakatitumira.
Ini ndinoitwa Panda. Mubvunzo wangu ndokuti ko ava maprofita aya anoprofita especially vekumajohanibasowe ava vanoona here kana kuti vanoita zvokungonyepera vanhu? Nokuti kwakavaya chigwere chekorona ichi, hapana kana muprofita wana takavachitaura kuti korona ichauya. right. Akangonyarira kuti izvi. Asi vanhu ivo vantu vatova vachitaura vakutaura zvekuti mishonga haiti inoita kana kuti zvazodii musatora mavaccine acho haiti. Maprofita ivava ndivo vamwe vakutaura vachova. Mweya waunoshandisa kuti mweya wamwari here kana kuti waunoshandisa mweya wezvikwambo vanhu. Ndopane mbudzi vangu ndoda kunatsozvisisa chaiwo chaiwo. Kana vari vechokwadi chaiwo chaiwo ngavachitiudza kuti korona iyo ichapera rini.
Makadi yenyu vashamarari vestudio 7 pamwe nemi vatereri vestudio 7 ndandikuda kubvunzawo pamusiyano wezvitendero apa kuti chitendero chechimuslim vanoti mwari wavo anonzi Allah isusu wedu tinoti ndimwari kusiyana kwakusiyana here kwakaita ana mwari ava kana kuti mwari mumwe chete asi kusiyana kwemashedzero chete ndiwo mubvunzo wanga ndatinoda kubvunzawo ndizvo zvichete ndatenda hangu ndiro ndimaingwena kuchegutu.
Makadi kwa mukomandana nokawande ndiwo muri kutaura naKelvin Chiona paSouth Africa. Ndatichitokumbira kuti mukambozama kubata vaparidzi veJesus Revelation Ministry yaApostle Chiwenga kana pa mukagona kubata iwo Apostle Chiwenga kana Pastor Gerald Baloyi zvetimbonzwawo kuti vanoti kudii pamakomendi avo.
Ini ndiri kuno kuCape Town ndinoitwa Mai Kumire. Ndinoda kupindurawo pana baba wakataura vachiti izvoni nyika dziri kuti dziri kunamata nevafundisi vanhu vese vachiti vari kunamatira nyika. Ichokwadi vanhu vanonamatira nyika asi chanoda kuudza hanzvadzi yangu iyi ndechekuti hapasi pose pekuti unoti ukanamatira Mwari chinhu chauri kuda wobva wachiwana pakare pakare. Haiwa, Mwari wakatipa machoices pakurarama. Either you choose kuti unoda kuita zvakarurama kana kuti unoda kuita zvakaipa. Saka nekudaro iko zvinezvi nyika yeZimbabwe takaitarisa. Ruzhinji rwese iko zvinorwara sika. Kubvira kuna vatungamiriri wacho chaiwo. Vanhu vachuza kuita zvakaipa. Saka vashoma waya vanenge vachiri kuita zvakarurama. Ndo vanonamata minamato inogona kuva ine breakthrough. Otherwise handai ukanamatira chinhu asi iwo uchirasika pagwara rinodiwa namo. Namwari hapana kwaunenge uchienda munamato wako. Saka izvozvo ndozvekuita kuti nguva iite seiri kurebesa zviite sekunge mhinduro iri kunonoka asi Mwari nguva dzose vane mhinduro. Chinodiwa chete naMwari ndechekuti timude timuitire tiri pano pasi kuti tigozofara naye kudenga tafa. Hapana munhu anorarama forever nguva yedu yekurarama pano pasi diki diki chaizvo. Saka hanzvadzi dai uri mumwe ndaingokukurudzira kuti ude Mwari ende uye unamatire mhuri yako nekunamatirawo futi nyika yako. Mindoro ichauya zvayo.
Pazuvai pazuvai pastudio 7 muzuva ranhasi zuva resvondo. Ndirodo kumbobvunzawo kuvakuru vemadzisvondo nevakuru vose vanonamata muchitendero vechitenda Mwari vechirumbidza Mwari. Kuti makare kare kwanga kuine vakuru vanga variko vechiti isu tinoporesa. Asi pamusoro pe-COVID-19 kumbotamawo naumwe vati ndatumwa ku-COVID-19, COVID-19 ngaipere. Kuratidza kuti chii chaakuitika makore anaa, Mwari wetiri kutenda wasiyana here naMwari wekare waaitenda vakuru ivavo, kana Mwari watiri kunamata mazuva ano wasiyana here newanga achinamatwa makare kare. Kune vachandipindurawo mubvunzo wangu wandinawo ndatenda.
Ayo ndiyo mamwe emazwi enyu amakatitumira. Ndinokukurudzirai kuti musaore moyo nekuti tiri kutambira maaudio enyu akawanda zvikuru. Kana muine zvamungada kugovana nevamwe vatereri pachirongwa chino kana mibvunzo yezvechitendero chipi zvacho, zvitumire kwatiri tichaedza kutsvaka vangakupai minduro. Tumirai mibvunzo yenyu kunamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei svondo rinouya apo tichakuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu 13 vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, asi uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi horamba huchiderera munyika. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa votaura kumusangano we African Union nezvechirwere cheCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dokisi yaimina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.